Uhurukuro zveAmerica neNorth Korea zviri kushamisa vanhu vakati wandei kunyanya nesuwo because tinoona izvo kuti nyika mbiri idzi mwedzi mishoma shoma yapfuura iyi dzanga dzichikakavadzana chaizvo zvokutofungidzira kuti pamwe nyika yanga yotoparara vachadonhedzerana mabhomba. Ndingangoti pari zvino kuti tinyatsova neshuwa yekuti nhoroondo idzi dzinogumira kupi hakuna ane gwara rinonyatsoonekera nekuti varume vacho vaviri ava vanotungamirira nyika idzi tingati muchirungu vanonzi strange bedfellows, vanhu vokuti havazikamwi kuti mangwana vanogona kungochinja votonzwa zvinhu zvaadi zvapanduka. Tiri kungoshamisika kuti nyaya idzi dzichaenda kupi.
Munofunga kuti pane chakabuda here pahurukuro dzakaitwa idzi pachibvumirano chavakaita?
Hapana chitsva chakaitika kunyanya kubva kudivi ratingati reNorth Korea nokuti mapromises avo anongova ndiwo mamwe chete avanonzi ndo vavakanga vaita pavakataura nemukuru wenyika yeSouth Korea. Hatina kuva chimwe chitsva kubva kwavari. Tinoona sokuti apa vakimu ndivo vanenge vakatoti genei ukakombeya neAmerica kuti chayakavimbiswa chii apa, hapana chitsva.
Munovimba here navaviri ava?
Varume vaviri ava hapana kuti unganyatso vatrusta nokuti zvinonzi izvo North Korea zvinhu zvayagara ichingoita kuti inopromisa and wotoona iwo vaTrump munhu wokuti haunganyatsoziva kuti ungavimba navo here nokuti vanogona kuchinja mangwana chaiye. Vimbiso pakati pevarume vaviri ava dzinonetsa.